zvabuda pamusangano wevanhurume waitwa Mamutare wakarongwa nesangano reZimbabwe Gender Commission wekuzeya zvingaitwe kupedza matambudziko aya ari kusangana nevanhurume munyika zuva nezuva. Mumwe mugari wemamutare vapatri mutambanengwe vanoti nguva zhinji vanhurume vanokuvarira mukati vachishungurudzwa mudzimba nekutya kusekwa.
Kuti utaure nyaya yemumba mako kune vamwe varume kuti ndinosungurudzwa kana kuti ndinodai unosekwa kunenge uchitya kusekwa kunyange wakarohwa nemukadzi chaicheyo ukaenda kana kumapurisa vanotanga kukuseka wozokubatsira paabaya kunyange muine wakadzi wemapurisa aya wechikadzi wemapurisa vanenge varimo nevarume vachingoinzwa nyaya iyoyo wese vanotanga kuseka kubatsira itemutemu asi iwo unenge uchishungurudzika mukati mepfungwa dzako.
VaChristopher Muchabaiwa mumwe wevarume vanotya kunoongororwa kuchipatara nguva nenguva sezvinotarisirwa nevezveutano vanoti chinoita kuti vadaro ipfungwa yekuti kufa kwemurume kubuda ura.
Kazhinji kacho tinosekwa kuziona idzi dzakurwara idzi. Vanhu havazozive kuti idzi prostate cancer. Vanenge vakutofunga kuti pamwe zvimwe zvirwere zvepabonde izvi. Saka hatizviexpose nekukasika. Tozviexpose tagara uye tatorwadziwa hazvicharapiki wotongofa.
Asi nyanzvi munyaya dzezveutano Muzvare Chidova Socha avo vanoshanda nesangano reFriendship Bench vanoti varume vanosungirwa kuwana rubatsiro pachiri nenguva kuitira kudzivirira kurasikirwa neupenyu pazvirwere zvinorapika nekuzviuraya. Muzvare Masocha vanoti kusangano kwavo vanoongorora zvirwere zvakasiyana-siyana pachena uye nekupa dzidziso.
Over the years varume vainzi varume vakashinga vanofanira kushingirira, but of late now the numbers for us, the cases, the clients that we receive by evarume yakuita ichi increase awo nenhau yandataura yekuti we are treasuring confidentiality more than everything, so they are now free to come because vanoziva kuti havazojajwe nyaya dzava dzizoudzwe anyone.
Ishe Mutasa vaJames Kurau Nemutasa mumashoko avo ekuvhara chiitiko chanhasi vakurudzira kuti vanhurume vape madzimai avo mikana yakaenderana vachiti kuita izvi zvinopa rugare mudzimba zvichidzivirirawo mhirizhonga.
Ipawo mukadzi mukana kuti afire pamusoro pako, you will be surprised pamwe mukadzi wavo akakwira pamusoro chipetos better than you. Ndiyo cheriti yatikutaura nezvayo traditional leaders, tinonzi basa renyu ndirokuchengetedza tsika. Asi pakuchengetedza tsika hapana pakambonzi kana muri kuchengetedza tsika sikirira umwe.
Mutevedzeri wasachigaro weZGC vaObit Machalaga vanoti musangano wavaita nhasi wange uri wekuisa pfungwa pamwe chete kuitira kudzivirira mirizhonga mudzimba.
Varume vane basa rakakura kunyaya yeenzaniso vakadzi navarume.
Musangano wanhasi wapindwa nevemasangano akasiyana-siyana vemachechi, mapazi ehurumende uye makambaniwo ange achishambadzira mabasa avo kune vashanyira chiitiko ichi chaitirwa paMutare Sports Club. Ndakamirira Studio 7 Namutare, ndini Sydney Size.